Nengo dzebato iri idzo dzakaungana nemusi wemugovera muchinhu woyi apo paisarudzwa vachakwikwidza sevamiriri veparamende nemakanzuru dzinoti zvinhu zvainge zvisingafambiswe zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzaibvisirwa maCV adzo nezvikonzero zvisinganzwisisike. Vamwe vadziviswa kukwikwidza ndivawebhesashamu avanzi vasiyire chigaro mumwe wevechidiki ivo vakanzi vamiriri vekuseneti izvo zvaonekwa nevakawanda sekupa mukuru wevechidiki vavengai musengi mukana wakakura kuti akunde mapuraimari ayo ari kuitwa mwedzi unouya. Vamwe vakarambidzwa kukwikwidza vanoti chinonyanya kurwadza panyaya yekusarudza vanokwikwidza ndechekuti vari kuda kukwikwidza ndivo vari kubvuma kana kuramba maCV evari kuda kuvakwikwidza. Imwe nhengo yaida kukwikwidza ari murwi werusununguko uyo asina kuda kudomwa nezita anoti urongwa hwekusarudza vanofanirwa kupinda musarudzo yekumirira bato rezanupf iri kuitwa zvine chitsotsi mukati.
Ini muvhi takaenda kuhurumende tende woti handizika munhu ari 20 takaenda kuhundiisao asi iwe ndiwo uchindivhita mae.
Nhengo iyi inoti dzimwe nhengo dzebato kubva kune rimwe dunhu ndidzo dzaifanirwa kunge dzakaita basa rekutarisa maCV kuti vaone vanokodzera kukwikwidza kwete dzimwewo nhengo dziri kuda kukwikwidza zvigaro zvimwe chete.
Nyaya iyi yaifanira kuhendiriwa navanhu vasiri vemusoreziwo vangonzirati maCV ari kupi ayo enyutro gupu youya yopinda pamaCV varume
tsakaivavarume
tsutarzeiteria.
Imwe nhengo yanga ichida kukwikwidza yakarambidzwa vapanashe jim vekukadoma vanoti nhengo dzose dzinoda kukwikwidza dzinofanirwa kubvumidzwa nekuti ndiro jekerere racho.
Isu kuti izvova vanhu ngavaregedze vapinde achiwachi.
Vadzimi vanoti havasi kufarira kudzoserwa kwevakuru kuti vakwikwidze musarudzo sezvo zvisingaenderani neurongwa hutsva hwemafungiro echidiki ari kuratidzwa kune mamwe mapato akaita seNDC inotungamirirwa navanelson Chamisa.
Indeed there are people who are competent enough kuti vapinde so that vaendera nezviri kuitika. Right now we've got a new president. New dispensation needs to be supported, and he can only be supported with young people. He cannot be supported with young with old. Taking away the old guys, now we want to put vibrant young people into position so that we can compete with MDC. MDC is full of young people who are vibrant.
Kusafamba kwesarudzo dzevachakwikwidza maprimary kunonzi neimwe nhengo yebato iri kuchaita kuti vakawanda vasavhotere nhengo dzezanupf idzi asi mutungamiri wenyika chete. Sachigaro vezanupf mudunhu rematonaland west vaziyambe ziyambe vanoti hapana munhu wavakarambidza kukwikwidza sezvo riri basa rebazi guru renational directorate. Vaziyambe vanoti sedunhu vaiongorora kuti tsamba dzekuda kumiririra bato dzainge dzichienderana nezvinodikanwa here uye nekunyora vachinyeurira bazi guru pamusoro pevanhu vainge vanyorera kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari. Vanoona nezvemitemo muzanupf vapo mangwana vakamboudza Studio 7 kuti vakuru vebato chete ndivo vanobvuma kutambira kana kuramba maCV aya. Zvichakadaro kugoromonzwi kumashonaland east gurukota rezvevashandi amai petronela kagonye uye nava energy mutodi vanonzi vakazoita chitsoka ndibereke mushure mekunge voda kurohwa nevanhu vachipomerwa mhosva yekutorawo maCV evaida kukwikwidza mudunhu iri. Ndakamira Studio 7 muchinhu woyi ndine Arthur Chigoriwa.